I think season ino ye Christmas tirikuona kuti demand yemari inenge yakati kwirei, saka mabhanga haana kunge achikwanisa kupedza demand iyoyi. Saka tichiona kuti mabhanga mazhinji kwava kutori nemaqueues. Zuva ranhasi maATM mazhinji anga asina mari, isatomboendotsvaga mari, hatina kunge tichiwana nekuti vakasiya vaisa mari nezuro, but nhasi masikati yanga yatopera kare. Saka situation yacho iri a bit tight, mari haisi kuwanika kumabhanga zuva ranhasi.
Tiri kunzwawo kuti mari hombe dzemaus dollar dzinana $100 nedzimwe hombe idzi hadzisi kuwanika pamisika, zviri kufambawo sei?
Tiri kuitika ndechekuti mari hombe mahundreds nemafifty ari kuyakabva mabhanga, haasi kuzodzoka mabhanga, ari pademand stereke not just muzimbabwe, even kune dzimwe nyika. Saka maonero angu ine vanhu vari kushandisa zimbabwe sechannel yekunge vachiburitsa mari itura dzemahaya denomination dzichienda kunze kwenyika. Saka idambudziko ratiri kuona, I think matrend ari kumbowanikwa, mafifty ari kumbowanikwawo, but ari kuti akabuda mabhanga asi kudzoka mabhanga. Saka mari iri kunyanya kuwanikwa imari yemadenomination ari pasi, ma$5 nema$10.
Reserve Bank of Zimbabwe yakaisawo mari itsva iyi yemabond notes, iro svondo rino tinonzwa kuti vakadira $12 million mumusika. Yakarerutsawo zvakadii dambudziko?
Haina kunyanya kurerutsa dambudziko nekuti maqueue anga ari kutoramba akangoreba. Saka haina kunge ichirerutsa dambudziko, dambudziko riripo. Even vachinamata zuro vakataura kuti dambudziko iri haringoperi zvekumhanya. Rinotoda matsano anounza confidence munyika, anowedzera production nemaexports. But I think inyaya huru inyaya yeconfidence, nekuti vanhu vazhinji havasi kuenda vachiendesa mari kumabhanga. Mari dzakabuda mubhanga kuti izodzoke kumabhanga zvichikunetsa, vanhu vari kuprefera kugara nemari dzavo. Saka inyaya yeconfidence kunyanya kuafekta musika misika pane nenguva.